Ini ndini jonga kandemi iri ndichiti ine misoro yenhaudza nhasi chipiri zvita 25, 2018. Vanhu vakawanda vanotamba Kisimusi yegore rino vasina zvekudya, vamwe vari mitsetse yepeturu nedhiziri pamagaraji. Gurukota rezvemhando dzemoto vajora mugumbo vanoti nyika haina dambudziko repeturu nedhiziri, vachiti dambudziko riripo nderevanhu vari kutenga mafuta akawandisa vachiachengeta vachityira kuti anogona kuzoshayikwa zvachose. Studio 7 inotarisa kuomerwa kwanga kwakaitwa neveruzhinji mwenyaya dzeupfumi mugore ra2018. Zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zviri kushanda nekugara muBotswana zvinosarudza kutumira hama neshamwari mari nezvekudya pazoro rekisimusi. Pane kuenda kumusha zvichiti zvinhu hazvinawo kumira zvakanaka munyaya dzemari. Vamwe vemakereke vanoedzerwa vari kumachechi kwavo vachicherechedza kuberekwa kwaJesu Kristu. Nengo dzekereke yeguta raJehovha dzinorwisana zvakaipisisa nekupisirana dzimba kwazvimba kumashanaland west. Muchirongwa cheThe Connection na8pm tiri kutarisa zviri kuitika muzoro rekisimusi pamwe nekutarisa mamiriro anga akaita gore ra2018 kune vechidiki. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na7pm pamasaisai anoti 909am 4930 6040 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930 7270 ne9885 shortwave.